manera kana kamuri yeZimbabwe ino Studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manera wakanaka vateereri, tinosangana zvakare manera anhasi uri musi wemuvhuro chikumi 1, 2020. Makateerera kuStudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Pane posibiliti yekuti makesis aya haasi kubva kunze, asi pamwe vanhu vari kutapurirana vari mukati memakwarantaini facilities. So saizvozvo tinosana chiremba vekonzero dzevanhu pamwe chete nemagweta ekonzero dzevanhu taendesa hurumende kukoti tichitiraya kuti hurumende igadzirise makwarantaini facilities kuti ave andipa standards.
Uwandu wevanhu vabatwa nechirwere checoronavirus munyika unoramba uchikwira zvakanyanya.
Tinozvishuvirawo munyika yeZimbabwe kuti pakaita ashaikwa, pakaita abatwa zvisakarurama, vana veZimbabwe, zvizvarwa zveZimbabwe zvoratidzira kuratidza kuti kodzero dzevanhu dzakanaka kunyanya kodzero dzevanhukadzi.
Zimbabwe neAmerica zvonetsana nenyaya yekodzero dzevanhu. Mimwe mitambo yetenderwa nehurumende kuti itange kunyange vanhu vakawanda vachiri kunzi vagare mudzimba. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Bazi rezveutano rinoti uwandu hwevanhu vabatwa nechirwere checoronavirus muZimbabwe wasvika pazana nemakumi manomwe nevasere kana kuti 178. Vanhu vafa nechirwere ichi vachiri vana uye vapora vari makumi maviri nevapfumbamwe kana kuti 29. Vanhu vari kubva kuSouth Africa, Botswana neBritain kunyanya ndo vari kubatwa nechirwere ichi. Kukwira kwehuwandu hwevanhu vari kubatwa nechirwere ichi munzvimbo dzavari kuchengeterwa idzi kwapa kuti rimwe sangano rinorwira kodzero dzevanhu ravana chiremba reZimbabwe Association of Doctors for Human Rights riendese bazi rezveutano kumatare edzimhosva richiti riri kuisa upenyu hwevanhu vari munzvimbo idzi panjodzi sezvo musina zvikwanisiro zvakakwana. Taita hurukuro nasachigaro wesangano ravana chiremba iri Dr. Fortune Nyamande.
Tiri kushushikana zvikuru, tinoona kuti maafrica samunyokwira zvikuru. Tinoshushikana kunyanya tichaza kuti makesi akawanda ari kubva munatinoti makwarantaini centers. Saka zvinoreva izvo kuti pane posibiliti yekuti makesis aya haasi kubva kunze, asi pamwe vanhu vari kutapurirana vari mukati memakwarantaini facilities. So saizvozvo tinosana chiremba vekodzero dzevanhu pamwe chete nemagweta ekodzero dzevanhu taendesa hurumende kukoti tichitiraya kuti hurumende igadzirise makwarantaini facilities kuti ave andipa standards yekuti vanhu vatapurirana zvirwere vari mumacenders yayo. Chechipiri tinoti hurumende ngaitarise kuti kuma illegal ports of entry kukupinda nevanhu munyika kunge kuchigadziriswa kuchivharwa so that tisakwanisa kunge tichiita makesis anopinda munyika zvisina kutsarukana. So tiri kushushikana zvikuru uye tinoremba kuti hurumende ichaekta, asi isuwo taenda kumatare ezimhosva kuti tione kuti nyaya yemakwarantaini facilities yagadziriswa nechinhu chii.
Inzira dzipi dzamunotarisira kuti dzingagadziriswa nadzo makwarantaini centa yati tiona kuti hurumende iri kuitiwo iri kuitawo painogona?
Pane zvinhu zvinogona kungoitwa zvisingade mari yakawanda. Semuenzaniso vanoda sipo yekuti vange vachigeza maoko avo vari mukati memakwarantaini facilities. Vanhu vanokwana nge vachigara padistance inorekomendwa pane kuti vanhu varare varisiri 1 meter apart vari mumakwarantaini facilities imomo. Kuonekwa kwemvura tinozoona vanonochera mvura nemabhaketi kuvachizotapurirana chirwere pavanenge vachinochera mvura kwavari kuenda ikoko vari mumakwarantaini facilities. Saka tinoti the basic things zvinongoti munhu wese anofanira kurarama indignity ndizvo zvinofanira zvirimo mumakwarantaini facilities.
Tiri kuonawo kuti uwandu hwevanhu vafa nechirwere ichi munyika hwaramba huri pavanhu vana. zvinove munongedzo yekuti pane zviri kuitwa nehurumende zvinogona kunge zviri kudzivirira rufu. Munoti
tifunge kuti tingati kusafa kwevanhu necovid inyaya yekuti hurumende ine zvairi kuita. Kusafa kwevanhu necovid inyaya yekuti parizvi tangoitawo laki senyika kuti tichine makeses atinongangoti mamild cases ndo akawanda. Asi tikaita masevhie cases, tinoona kuti pamasevhie cases mana atakaita vose vakange vachirasikirwa neupenyu. Zvinoratidza izvo kuti hurumende haina kugadzirira, haina kapasiti yekuita.
Vanga vari sachigaro veZimbabwe Association of Doctors for Human Rights, Dr. Fortune Nyamande, vari parunhare muHarare neStudio 7. Zvichakadaro, mashoko atumirwa kuStudio 7 neAfrican Union achibva kuAfrica Centers for Disease Control and Prevention anoratidza kuti vanhu vanodarika zviuru zana nemakumi mana nemaviri kana kuti 142,000 vabatwa nechirwere checoronavirus muAfrica. Vashaya vadarika zviuru zvina kana kuti 4,000 kuchiti vapora vanodarika zviuru makumi mashanu nemapfumbamwe kana kuti 59,000. Huwandu hwevanhu vabatwa nechirwere ichi pasi rose hwadarika mamiriyoni matanhatu kana kuti 6 million. Johns Hopkins University yemuAmerica iyo iri kuongorora kupararira kwechirwere ichi pasi rose inoti muAmerica ndimo mune vanhu vakawanda vabatwa nechirwere ichi. Vanhu vafa pasi rose vave kudarika zviuru mazana matatu nemakumi manomwe kana kuti 370,000 uye vapora vachidarika mamiriyoni maviri nezviuru mazana matanhatu kana kuti 2.6 million. Kandirana makovhu nematete kuri kuenderera mberi pakati peZimbabwe neAmerica mushure mekunge chipangamazano chemutungamiri wenyika yeAmerica vaRobert O'Brien vapomera Zimbabwe neChina mhosva yekuita tinhaidzirwe pakuratidzira kuri kuitika muAmerica. Kuratidzira uku kunotevera kuurayiwa kwemumwe mutema vaGeorge Floyd nemupurisa wechichena kuMinneapolis mudunhu reMinnesota, izvo zvapa kuti vanhu varatidzire vachiti rusarura ganda rwanyanya. Nhasi mumiriri weAmerica muZimbabwe vaBrian Nichols vadaidzwa negurukota rezvekudyidzana nedzimwe nyika vasikusiso mwoyo kuti vazotsanangura mashoko eAmerica ekuzora Zimbabwe mafuta enguruve yairi kuti haina kudya. Asi mashoko abuda papera musangano uyu ari kuratidza kuti panga pasina kuwirirana. VaNichols vaburitsa mashoko kuvatori venhau vachiti vanonzwisisa nekurwadziwa kwerufu rwavaFloyd asi havasi kuzoregedza kutaura nyaya yekutyora kwekodzero dzevanhu muZimbabwe. Vati kunyange mupurisa akauraya vaFloyd akasungwa, izvi handizvo zviri kuitika muZimbabwe umo mune vanhu vari kutotywa kusanganisira madzimai echidiki eMDC nevamwe vakatsakatika vakaita savaItai Dzamara navaPatrick Nabanyama. Munyori mubazi rezvekuburitswa kwemashoko vaNick Mangwana vanyorawo padande mutando ravo reTwitter kuti havaone Zimbabwe senyika inganzi muvengi weAmerica. Asi nyaya iyi yabata vanhu vakawanda pasi rose kusanganisira chimwe chizvarwa cheZimbabwe chiri muSouth Africa amai Shelton avaita hurukuro naMavelous Muhlanganya uye weStudio 7.
Hati kuzoona zvikuitika ikoko, zvikuitika ikoko zvakaoma. Asi inoo sechizvarwa cheZimbabwe ndikuona kuti zvimwe zvacho tinozvikurudzirawo kuti dai zvagona kuitika kana munyika yeZimbabwe, nekuti apa vari kurwirawo kodzero dzavo vanhu ivava vari kuratidzira.
Asi tiri kuona vamwe vachipisa zvinhu nekuba, imi munozviona sei izvi?
Chakazongoshata hacho kuputsa mabuildings nekuba chikafu kana kuti kuba zvimwe kupisa mota kana kuti chichi, but kuratidzira kwavakaita nokugunun'una kwavari kuita pamusoro pekurawa kwechimwe chizvarwa chemo kwakanaka, nekuti zvinhu zvinorwadza kuti munhu afe sehuku, zvinhu zvinorwadza kuti munhu afe achichema achikumbira ruregerero kana kuti chi. Saka zvinhu zvinongorwadza. Asi inini muonero wangu zvangu dai taizvishuvirawo munyika yeZimbabwe kuti vanhu vagoona kodzero dzevanhu kuti dzaka dzakakosha pakaurawa munhu pakarohwa munhu pakabatirirwa munhu vanhu voratidzira nekuti zviri kuitika muzvakanaka kuti vari kuratidzira zvavo ende hapana munhu ari kushandisirwa futi hapana munhu ari kufurwa zvinonakidza zvikadini chero zvichizorwadza hazvo pamberi apo asi vari kuratidzirawo kodzero dzavo nekuti munhu nemunhu ane kodzero dzake hakuna munhu ane kodzero yekuuraya mumwe munhu zvinorwadza hazvo but muonero wangu tinozvishuvirawo munyika yeZimbabwe kuti pakaita ashaikwa pakaita abatwa zvisakarurama pakaita adzvinyirirwa kodzero dzake vana veZimbabwe zvizvarwa zveZimbabwe zvoratidzira kuratidza kuti kodzero dzevanhu dzakanaka kunyanya kodzero dzevanhukadzi
vanga vari chimwe chizvarwa cheZimbabwe vati vanoda kunzi amai Shelton vachitaura naMavelas Muhlanganya uye weStudio 7 vari parunhare kuPretoria kuSouth Africa. Mamwe masangano anochengeta vakwegura, nerera uye vana vakaremara anoti ari panyanga dzamushore nekuda kwekuenderera mberi kwekurudziro yekuti vanhu vagare mudzimba kana kuti lockdown mukuedza kudzivirira kupararira uye kutapuriranwa kwechirwere checovid-19. Masangano aya nguva zhinji anopona nerubatsiro kubva kuvanhu vane tsiye nyoro avaomerwawo pari zvino. Mutoro wedu weNauloida Moyo anotipa nyaya iyi.
Musha weZororai Old People's Home uri pasi peRoman Catholic unochengeta vakweguru vanosvika makumi mana musakubva ndemumwe waasangana nematambudziko sezvo uri kutatarika kuwana zvekudya nezvekupfeka. Mukuru wepamusha uyu vaGondai Gondo vaudza Studio 7 kuti zvinhu hazvina kumira zvakanaka. Vanoti vakatarisana nedambudziko rekuwanira vavanochengeta zvekudya. VaGondo vanoti musha wavo uyu unosibatsirwa zvakanyanya nevana vezvikoro zvemudunhu reManicaland nevamwe vekunze. Asi panguva ino hapana chavari kuwana nekuda kwelockdown.
Zvinonetsa kuti pamusha uno weZora Old People's Home hatina atingati mapermanent donors asi tinorarama nemawell wishers vanhu vanotibatsira vachibva kunzvimbo dzakasiyana siyana zvikuru sei zvikoro nemachurches. Saka kuvhara kwakaita machurches kuvhara kwakaita zvikoro zvareva support panapa inenge yaderera. Saka pari zvino zvakatiomera asi tirikuedza nepatinogona kuti vange vachirarama. Tine zvakare maprojects atirikuedza kuita kuti tirambe tichizviriritirawo pachizvino.
VaGondo vanoti musha uyu une basa rekuchengeta huku dzokudya kana kutengesa uye kurima mubindu asi vakatarisana nedambudziko rekudhura kwoita chikafu chehuku uye kushomeka kwemvura yemadiridzo.
Tine mabroilers, tine marabbits, tine maroadrunners.
Studio 7 inakwanisa kutaura nemukuru webazi rezvemagariro evanhu mudunhu reManicaland vapita Machisa sezvo vange vasiri kudayira nharembozha yavo. Asi mudzviti weManicaland vaEdgar Senza vanoti hurumende iri kubatsira masangano akaita seiwayo panguva ino nezvakasiyana siyana kusanganisira mari. Zvichakadai kanzira wenharaunda iyi yeWard 1 kusakubva vaThomas Nyampane Dengu vanoti vakwegura ava vanotarisira kubatsirwa nehurumende kunyanya panguva ino. Kanzura ava vanotiwo hurumende inofanira kuvavakira vanhu dzimba kuti vasagare vakawandisa vozoguma votapurirana chirwere checoronavirus nekupinza vakwegura vacho munjodzi.
Zvamuri kuona sezvizvizvi dzimba dzacho zhinji dzacho dzinogara 2-3 the highest number is 4 per room zvichidhivhaitwa nezvimapuranga zvokuti sekuziva kwangu this is the most crowded place muno musakubva if not Mutare. Saka COVID ikanzi yarowa pano yarowa muno maMutare panapa kutovhara madhoka nokuti vanhu vacho vese matoilets awarume ari ukoko madzimai vese mapublic toilets madzimai ari apa. Saka kuungana kwacho huwandu hwacho huripo haunyatsi kuti tirarame zvakanaka tiri kurarama zvatiri kuita zvizvi muCOVID. Imwe nyaya iri kunetsa futi pese patiri kufamba vanhu ivo vari kuchema nzara. Chikafu izvi zvamuri kuona kuti pane vari kungomhanya mhanya hwavo but pangarai pakazara pamusika pauri kutsvaga zvokurarama nazvo.
VaNyampane Dengu vanoti hurumende inofanirwa kushimbidza kugadzirisa ugaro hwakanaka hwevanhu mumusha uyu pasi pechirongwa chekuvandudza maguta icho zvakaparurwa nemutungamiriri wenyika vaEmerson Mnangagwa maMutare mukutanga kwegore rino. Kusvika pari zvino dunhu reManicaland rine vanhu vapfumbamwe vane chirwere checovid-19 vanova vanhu vakadzokera munyika vachibva kuMozambique. Ndakamirira Studio 7 maMutare. Ini Loida Moyo.
Totarisa nau dzekumatare. Gwetare mutungamiri webato MGC Alliance Vanelson Chamisa, Advocate Chavanu Mpofu, nasi vazvipira kumapurisa mushure mekunge mapurisa aenda kumba kwavo akapakatira zvombo nezuro. Mumapepa emapurisa ari mumaoko eStudio 7, vampofu vari kupomerwa mhosva yekufojera kudare repamusoro-soro reConstitutional Court muna kukadzi gore rapera, vachiisa zita rechapupu chenhema rekuti simba rashezuze. Vari kupomerwa mhosva pasi pemutemo weCriminal Law Codification Reform Act, Detective Chief Inspector Mashawidza webazi reuori kana kuti CID Police Anti-Corruption Unit ndo vari kuferefeta nyaya iyi. Vampofu vari kuramba mhosva iyi uye vari kutarisirwa kumiswa pamberi pedare mangwana. Bato reMDC Alliance rinoti zviri pachena kuti uku kumbunyikidza kodzero dzevanhu. Nyika yeSouth Africa nhasi yapinda muchikamu chechitatu kubva muzvikamu zvishanu zvayakadzika kubva musi wa27 kurume gore rino, ichiedza kudzivirira kupararira kwechirwere cheCOVID-19 icho chatengeshera pasi rose. Mo Blessing Munjoma anotipa nyaya iyi.
Nhasi munzvimbo zhinji dzemuSouth Africa change chiri chipatapata sezvo mamwe makambani ane chitsama ainge avharwa atanga kushanda. Vamwe ndivo vafumira kuenda kuzvitoro zvinotengesa doro, izvo zvatanga kutengesa doro nhasi zvapakuti pazvitoro zvakadai muJohannesburg pave nemitsetse yakareba zvikuru. Asi kunyange hazvo vanhu vazhinji vange vachipemberera kuve muchikamu chechitatu ichi, zvimwe zvizvarwa zveZimbabwe zvikuru zvinoshanda munzvimbo dzekudyira hazvina mufaro sezvo zvisati zvave kubvumidzwa kudzokera kumabasa. Chimwe chizvarwa cheZimbabwe muzvare Isabel Omboza vanoti zvino hazvina kuvamirira zvakanaka zvekuti vave kutofunga kudzokera havo kumusha.
Isu gore rino tisu vanhu vazotambura manje. Tine vana vatatu vanoda kudya kuenda kuchikoro, apa panodiwa mari dzerenti. Handizivi nemamiriro aita zvino munyika muno kuti tichararama sei. Dzimwe nguva ndotofunga zvangu zvekudzokera kumusha.
Nyanzvi munyaya dzeupfumi Dr. Edi Mahembe vanoti kusavhurwa kwenzvimbo idzi kuchave dambudziko guru kuzvizvarwa zveZimbabwe zvakawanda. Asi Dr. Mahembe vanoti pane nzira shoma dzingatorwa nemhuri yeZimbabwe iri muSouth Africa iyo isati yave nemabasa kuti iwane raramo dzakaita sekutanga mamwewo makambani.
Sara, tangotarisa naizvozvo tingati kuti ko vanhu ava chii chavangaita? Ndichokutanga ndogora kuti vanodi kuti vatsvage mabasa kune dzimwe indastry dzavhurwa. Nofunga kuti zvinenge zvingabatsira. Chechipiri kuti maybe vari kuda kutanga mabhizinesi madiki avo zvokuti vawanewo chokubata nemhuri dzavo.
Dr. Chipo Mukonza imwe onyanzvi munyaya dzezveupfumi vanoti kusavhurwa kwemigano yenyika yeSouth Africa kuchakanganisa mararamiro evanhu vanorarama nekutenga vachitengeserana sezvo vasisakwanisi kupinda kana kubuda munyika kuzoita mabasa aya.
Vanhu vazhinji vanga vachirarama nekutengesa nekutengeserana, vachitora zvinhu zvichienda kuZimbabwe vachinotengesa. Nekuda kwaizvozvo kuchine kushungurudzika nekusagadzikana apo mhuri dzanga dzichirarama nekuda kwekutengesa nekutengeserana. Vari kushayiwa kuti zvino nanhasi zvaramba akavharwa vachaita sei. Saka chikamu chechitatu chakanaka asi chine kakusagadzikana, uye havasi vose vanhu vanokwanisa kurarama naizvozvo.
South Africa ine vanhu vanosvika mazana matanhatu nemakumi masere ane vatatu kana kuti 683 vafa nechirwere ichi. Vabatwa nechirwere ichi vanodarika zviuru makumi matatu nemaviri ane mazana matanhatu nemakumi masere nevatatu kana kuti 32,683. Asi pavanhu ava zvisati zvazivikanwa kuti pane vanhu vangani vekuZimbabwe vafa kana kubatwa nechirwere ichi. Ndakamirira Studio 7 mu Johannesburg, South Africa, ndini Mo Blessing Munjoma.
VOA Africa Zimbabwe yave kuenda pamasaisai matsva pasatellite anoti SES5 KU band ne C band transponders. Munokwanisa henyu kuramba muchitinzwa pamasaisai eIntelstat 20 kusvika mwedzi unouya chikumi 30. Kana muchida kunzwa zvizere kuti munotibata sei, endai paFacebook page yedu yeVOA Shona. Ticharamba tichikupai zvirongwa zvamunofarira, asi iko zvino pamasaisai matsva amunokwanisa kunyatsotibata.
Nyanzvi munyaya dzehutano dziri kuyambira vanhu kuti vagare vakangwarira nyaya yekurwara nepfungwa kunogona kuita madzimai kana achangobva mukusununguka, zvinogona kuti vamwe vagume vatora upenyu hwavo. Asi chirwere ichi chinorapika munhu akakwanisa kuwana rubatsiro nekukurumidza. Chirwere ichi, icho chinonzi postpartum, chinokonzerwa nekusagadzikana mupfungwa kana mudzimai achangobva mukusununguka. Kirimudzamiri anotipa nyaya inotevera.
Mwenyanzvi munyaya dzeutano hwepfungwa, Dr. Vongai Munatsi, vanoti dambudziko rechirwere chepfungwa riri kuramba richikwira zvekuti zvikamu makumi matatu kubva muzana zvevanhu vanoenda kuzvipatara nemakiriniki vanenge vaine zvirwere zvepfungwa.
Chatinoziva panyaya dzedepression ndechekuti pavanhu gumi voga voga vanoenda kuchipatara vachida kutsvaga rubatsiro kana kumakiriniki, vatatu vavo vanenge vanayo depression.
Dr. Munatsi vanoti madzimai anenge abva mukusununguka anoonekwa kuti pfungwa dzavo hadzisisina kugadzikana kuburikidza nekugara munhu akasuwa kutadza kudya zvakanaka kana kutoramba kuyamwisa mwana wake.
Ndizvo zvinoita kuti pave nedambudziko rekuti vanhu tinongoti hakungosuwawo, hakungofarawo, kungoshayawo kufara, kungoshayawo hope, kungonzwawo kungoremerwa sekuremerwa kunongoita munhu kana achinge ashanduka kubva kuva mukadziwo zvakasina mwana kuzoitawo mukadzi ane mwana. Saka kazhinji tinobva tangoti zvinhu zvinowanikwa asi tisingatozivi kuti munhu anenge achitodini achitorwara.
Dr. Munatsi vanoti zvimwe zvirwere zvepfungwa zvinofamba nedzinza remunhu zvokuti kana zvikasaongororwa nemazvo panogona kuonekwa kuti kune vamwe vemudzinza vakamboita dambudziko repfungwa.
Kazhinji kacho urwere hwepfungwa huri muropa, pachirungu vanoti majins. Ndosaka tichiona kuti vanhu pavanoberekwa zviya kana vachionekwa nana chiremba vanobvunzwa kuti mumuri menyu mune munhu akamborwara here nechirwere kana cheshuga kana cheBP, nekuda kwokuti zvirwere izvi zvinenge zvagara zvirimo zviri muro zvozobuda kana munhu achinge ashushikana.
Dr. Munatsi vanoti zvirwere zvepfungwa zvikonzerwe nekuroiwa madhimoni kana mweya yetsvina. Vanoti munhu anenge ava kunetsekana nepfungwa dzake anofanirwa kuwana rubatsiro kunyanzvi kana kuwana wekutaura naye kuitira kuti anzwe kusununguka kutaura zvinenge zvichimuremera.
Munhu anogona kutanga kurwara. Zvinova zvinoita kuti isusu pamararamiro edu tinge tichiti urwere hwepfungwa hunofamba nekuroiwa nekuda kwokuti zvinenge zvaitika kana kuti pana baba zvozoitika pamwana zvozoitika pamuzukuru, ende kazhinji kacho zvoitika panguva yakafanana. Pamwe sekuru vakatanga kurwara vachangotanga kuenda kubasa vave kana kuma 24-25 ikokoko pamakore, ende zvozoitika futi kuti mwana wavanorwara ipapo chirwere chinenge chiri mudzinza.
Mumwe mugari wekuti Tungwiza, amai Grace Chihuri, vanoti nyaya yemadzimai anovhiringika pfungwa kana vabatsirwa inyaya isinganyanye kutambirika mumhuri dzakawanda zvokuti havatozive kuti vakadzi ava vanokwanisa kurapwa nemishonga vachizoita zvakanaka.
Ndine cousin of mine akatofa, akatoti abva kusununguka akatorwara kurasika njero kwakatooma. And then tine another friend ane mukadzi wake akasvika pachinano ichocho chekuti akasununguka and then akatanga kubehave zviri fun kadzi akatozosvika pakukomita suicide. Zvinhu zviri kutoitika mukugara kwatiri kuita mumacommunities edu, but vanhu havasati vakunyatsosvigamuchira nokuzvinzwisisa.
Nyanzvi yezveutano hwepfungwa iyo inoshanda nesangano reZimbabwe National Association for Mental Health kana kuti ZIMNAM, Dr. Ignatius Murambidzi, vanoti vanhu vakawanda havanzwisise nezvenyaya dzemadzimai anoshungurudzika mushure mekunge asununguka, izvo zvinoita kuti varware havo muchinyararire kunyange hazvo chirwere ichi chichirapika.
Madzimai mazhinji kunyange nana baba vazhinji zvakare hatizvinzwisisi kutambudzika mupfungwa kwakadaro kunogona kurapika. Saka dambudziko riripo, asi vazhinji vanozopedzisira vachiyatinoti staffer in silence.
Dr. Murambidzi vanoti denda repfungwa ratove dambudziko guru nokudaro panofanirwa kutsvagwa dzimwe nzira dzokuti vanhu vane dambudziko iri vakurumidze kuwana rubatsiro vasati vasvika pakuda zvokuzotora upenyu hwavo. Kunyangwe hazvo pasina huwandu huri kuzivikanwa hwevanhu vanorwara nepfungwa muZimbabwe, sangano reWorld Health Organization rinoti vanhu vanodarika mamiriyoni matatu pasi rose vanorwara nechirwere chekufungisisa kana kuti depression, uye vanhu vanodarika miriyoni imwe chete vanozviuraya pasi rose nepamusana pechirwere chepfungwa. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Keri Mudzamisi.
Munhau dzemitambo. Mimwe mitambo isina kusangana kwakanyanya yapiwa mukana wekudzoka munhandare panguva iyo nyika yakavharwa nemhaka yechirwere checovid-19. Michael Kariati anotipa nyaya iyi.
Gwaro rabva kumahofisi egurukota revechidiki, mitambo netsika rapa mitambo iyi mukana wekudzoka munhandare mushure mekumbumiswa kwemitambo yose musi wa23 kurume nekutyira kupararira kuutachiona wecoronavirus. Gwaro iri rinoti mitambo yakaita secricket, tennis, mijawo yemabhiza, kutwina, kumhanya negorofu ngazvinyore tsamba kusports and recreation commission kuti iongororwe kuti inokodzera here kudzoka munhandare panguva ino. Mimwe mitambo yapiwa mukana uyu inosanganisira rowing, polo, darts, archery, kuchovha mabhasikoro, equestrian, lawn bowls, mijawo yemotokari, triathlon pamwe nefencing. Sachigaro weZimbabwe Golfers Association vamufaro Chivonioni vanoti vatoendesa tsamba yavo kare kuSRC kuti vatenderwe kukwikwidzana zvekare. Vachionioni vanoti vane tarisiro yekuti vachapiwa mukana wekupinda munhandare zvekare sezvo mutambo uyu uchitambwa nemunhu mumwe chete anenge akazvimiririra. Muongorori wemutambo wecricket vaInoki Muchinjo vanoti hapana chinofanira kutadzisa cricket kudzoka sezvo kugumana mumutambo uyu kuri kushoma. VaMuchinjo vanoti semaonero avo mukana wekutapurirana utachiona hunenge coronavirus mucricket hudikidiki.
Cricket bva pekutanga pakambomiswa zvemutambo yakagara yataurwa nevana mazvikokota veutano kuti haina zvayo mukana wakati wandei wekutapurirana chirwere. Ngadaro makati werengei mazuva mashomana napfuura kuti international cricket inotambwa neZimbabwe iri kutarisirwa kuti idzoke muna August. Cricket Australia inova iyo inotungamira mutambo uyu kuAustralia yabvuma kuti Zimbabwe iendeko kunotamba mitambo mitatu yeODI.
VaMuchinjo vanoti kana mitambo yenhabvu ichidzoka kuEurope chinotadzisa cricket kudzokawo chii?
Mitambo yebhora yekuEurope yave kuda kutanga ende makatarisa munoona kuti mutambo wakaita sebhora utone mukana wakati wandei wekuita yatingati pachirungu board contact. Naizvozvo kana mutambo wakaita sebhora wapuwa green light yekuti udzokere cricket ngaichitanga zvayo.
Mitambo yenhabvu kuSpain yeLa Liga iri kudzoka musi wa11 chikumi ichiteverwa nekuEngland yeEPL musi wa17 chikumi. Mitambo yeBundesliga kuGermany yakatanga kare kare musi wa15 kurume. Asi muZimbabwe nhabvu nemimwe mitambo yakaita setsiva, basketball, netball nemimwewo yakadaro haisi kudzoka iko zvino. Muongororo wezvemitambo vaJustice Muzanenhamo vanoti nekuwanda kuri kuita vanhu vari kubatwa neutachiona hwecoronavirus pakanganiswa kuti mimwe mitambo idzoke.
Chino sport chinofanira kumira tutanga taongorora denda rekuti riri kubva papi, richapera here, tichitsvaga solution.
Kune dzimwe nyika havasi kana kumbotaura nezvekuti mitambo inodzoka rini nekutya COVID-19. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Muchirongwa chedu cheLive Talk na8pm nhasi tiri kutarisa nyaya yekukwira zvakanyanya koita vanhu vari kubatwa nechirwere checoronavirus munyika. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi, ivai nesu zvakare mangwana. Kana mchida kutitumira tsamba mbozha, zitumire ku studio7@voanews.com. Munokwanisa kunzwa nhau dzedu pa www.voashona.com. Anokuoneka ine mufaro, ndini wenyu Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC.
Soko isika disenda baku VOA Ndebele. Amachono zisobo, siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC. Olamukela ku Studio 7 ngomvulo mhlaka 1 kuNhlangula 2020 ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje, kwabahlolwe izolo kulabane abengezelele inani lasebetholakale belegcikwane le-COVID-19 eZimbabwe laya kwabalikhulu lamachumi phosa athoba minwe mbili, i-178. Emhlabeni jikelele sebeyizigidi ezedlula eziyisithupha, i-6 million.
Engakunanzelelayo ukuthi indawo ayihlanzekanga kakhulu kulezi nsuku, siyashoda sinamanzi, i-overloaded, yikho sonke isikhathi abanye babesuka sebesiya e-blowout bayeqedelela.
Inhlanganiso yeZimbabwe Association of Doctors for Human Rights isikhweze emthethwandaba udaba lokuthi indawo lapho kuhlaliswa abantu abaphindela elizweni bevela kwamanye amazwe besahlolwa ukuthi bale-COVID-19, ama-quarantine centers angcolile njalo awafanelanga ukuhlala abantu.
Into ehlali isenzakala ukuthi amapholisa ayancindezela abantu abamnyama, ikakhulu abesilisa. Into le vele kade kuliqhubu, so umuntu wonke uzondile. Okwakathesi bafake i-curfew ukuthi ngo-8 PM umuntu kahambi kuze kube ngo-6 AM.
Uhulumende weZimbabwe ubize ummeli weMelika kulelo lizwe ukuba azochasisa ngokukhulunywe ngesinye sesiphathamandla sikahulumende welizwe lakhe esithe eleZimbabwe ngelinye lamazwe angenela kudlakela lokutshengisela olusemelika. Zonke lezi ndaba lezinye nizozizwa kulumsakazo. Ebantwini abahlolwe izolo kulabantu abane abangezelele inani lasebetholakale belegcikwane le-COVID-19 eZimbabwe laya kwabalikhulu lamachumi phose athoba minwe mbili, i-178. Abantu laba ngabanye babevele emazweni angomakhelwane athi kwele Mozambique lase-South Africa abagcinwe endaweni ezithiyeneyo zelizwe ku-quarantine. Lokhu kutsho ukuba asebegula lomkhuhlane okwamanje sebesedlula ikhulu lamachumi amane, i-145. Ukusinde abangamachumi amabili lasithoba munye munye, i-29, kwafa abane. Asebehloliwe ukuba bale-COVID-19 loba hatshi. Lokhu laqhamuka eZimbabwe leli gciwane ngombimbitho lonyaka sebezinkulungwane ezingamachumi edlula amane, i-45,395. Emhlabeni jikelele asebefunyenwe bele gciwane le-coronavirus sebeyizigidi ezedlula eziyisithupha, i-6 million. Kuthi asebebulewe yileli gcikwane sebezinkulungwane phose ezingamakhulu amane, i-374,538. Kodwa asebesinde kulomkhuhlane sebeyizigidi phose ezintathu, i-2 million. Lokhu-ke kubikwa inhlanganiso ye-Worldometer. Emazweni awezwekazi le-Afrika sebefunyenwe bele gcikwane leli sebezinkulungwane ezedlula ezilikhulu, i-147,099, labulala inkulungwane ezedlulwa ezine, i-4,228, kwasinda inkulungwane ezingamachumi edlula ayisithupha, 61,808, kubika abenhlanganiso eye-African Union. Inhlanganiso yeZimbabwe Association of Doctors for Human Rights isikhweze emthethwandaba udaba lokuthi indawo lapho okuhlaliswa abantu abaphindela elizweni bevela kwamanye amazwe besahlolwa ukuthi baligcikwane le-coronavirus kumbe hayi, ama-quarantine isolation centers angcolile njalo afanelanga ukuhlala abantu. Embikweni ewethule namuhla inhlanganiso le emelwe ngamagqwetha eZimbabwe Lawyers for Human Rights ithi abanye bayabaleka kulezi indawo, kukanti abanye bengathola leli gcikwane. Eminye njalo imbiko ithi ezinye zalezi ndawo ezigoqela ikolitshi le-United College of Education kwaBulawayo kanye lele-Polytechnic akusimo esibi kakhulu, njalo abantu abanampahla ezeneleyo zokusebenzisa nxa begeza, ukudla kumbe ukulala. Uhulumende uthi wenza konke okusemandleni akhe ukuthi indawo lezi zihlaleke, njalo wethule inombolo zocingo abantu abangamtshayela kuzo nxa befuna ukumazisa ngababaleka kulezi indawo. Ukuze sihlaziye lolu daba, sixoxa lomnumzana Solani Moyo, umgcinisihlalo webandla le-MDC eMathebeleland South, osanda ukuvakatshela i-quarantine center esikolo sePlumtree lase-Allan Preschool osekuhlala abesifazana bodwa.
Siyabonga mama sithandekile. Okwakuqala sine problem ekhona kakhulu lapha ePlumtree okuhlala khona abantu laba abasuka eBotswana ababedipotiwe ukuze beqale behlolwe lo mkhuhlane we-corona. Plumtree High School kule problem enkulu. Okwamanje ngazifikela ngokwami lase-Eleni lapho kuhlala umama khona. Engakunanzelelayo ukuthi indawo ayihlanzekanga kakhulu kulezi nsuku, siyashota sinamanzi. Indawo leyana kayinamanzi, i-overloaded, yikho sonke isikhathi abanye babesuka sibesiya eBlawayo bayeqedelela. But indawo khona okwamanje indawo kayihlanzekanga sibili, kuliqiniso elikhulu kakhulu ukuseplumtree.
Kuyini kahle kahle owazibonela khona ngawakho?
Engazibonela khona ngokwami yilokho. Ngithe ngase ngihambile ngabona ukuthi abantu bahlala njani, abantu baphila njani, ngoba ngangizwe amahungahunga ezinkulumo zokuthi laba bantu laba bahlala khona kakukho kahle. Ngahamba lami ngazibonela ngama amehlo, ngananzelela mpeli kakhulu ngendlela ababehleli ngakho. Kwazi kwathi uhulumende wabatshintsha ukuthi abasifazana bahlale lapha e-Ellen School, obaba basale ePlumtree High School. Ngase ngisuka ngisiya esibhedlela, engakubonayo okwangizwisa ubuhlungu, ngahlangana nabonesi abasebenza lapha abantu abafikela khona ngabe zohlolwa imikhuhlane yonke ekhona. Basebekhala ngababuza ukuthi labana abantu abangale bayabuya yini nxa begula la. Bathi bayabuya sibili, abanye ngabomama abazithweleyo bayabuya khonapha esibhedlela. Okuzwisa ubuhlungu yikuthi kasinakuvikeleka, asinazo impahla esimele sizigqoke eziyizwe ezivikela umkhuhlane lo okhona we-corona. Then enye into engizibuhlungu yikuthi lama-maski wona ngakwayo ashoda. Ngikhuluma ngamanesi asesibhedlela, impahla zokuvikela kabalazo, kodwa laba bantu basuka khona ngale bangakahlolwa bezelatshwa esibhedlela sePlumtree, lapha okumele khona ukuthi aluba kuthala aba bantu bale ndawo yabo lapha abafikela khona abalatshwa khona ngabantu abavikelene. So onesi laba basebunzimeni ukuthi laba bantu laba ku-easy ukuthi lowo mkhuhlane umemetheke iPlumtree yonke.
Lowo ngumnumzana Solani Moyo, umgcinisihlalo webandla le-MDC eMathebeleland South, ubexoxa ke ecingweni le-Studio 7.
Umsakazo we-Voice of America osakaza kuzwekazi le-Africa okugoqela eleZimbabwe ususebenzisa i-satellite SES 5 ku-band le-C-band. Uyenelisa njalo ukusithola ku-Intelsat 20 loba nje siza kuma ekupheleni kukanhlangula ukuyisebenzisa. Nxa lifisa ukuba kwazi okuningi ngalokhu, ngenani ebulenjini be-internet livule ikhasi le-VOA Ndebele elithi www.voandebele.com. Okunye uza kuthola ebulenjini bokuxhumana obe Facebook ku-VOA Ndebele na ku-Twitter ku-VOA Ndebele. Saqhubekela phambili silethulela indaba ezilohlonzi ngendlela esiphakeme.
Idolobho lakoBulawayo lamhlanje linanza iminyaka edlula elikhulu i-126 lasungulwayo. Kodwa izakhamizi zaleli dolobho zikhala ngokuthi intuthuko esithe yabakhona kayihambelani leminyaka yedolobho lelo. Ubathabile Masuku usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Izakhamuzi zakoBulawayo zilembono ehlukeneyo ngokunanzwa kweminyaka edlula elikhulu lelo dolobho lasungulwayo bekhathazekile ikakhulu ngesimo sentuthuko esikhanya sisemuva kakhulu. Umnumzana Effort Ncube oyisakhamuzi sakoBulawayo uthi kulendingeko yokuthuthukisa idolobho leli.
Silitshayela izandla idolobho lakoBulawayo ukuba le 126 years lilidolobho lesikhiwa. Ngoba siyakwazi ukuthi lona lidala kulalokho lingumuzi omdala kakhulu wenkosi loBhengula abelungu balifica likhona linje lanxa ukwakhiwa kwatshintsha kwaba yilokho elikho khona. Kodwa ke siyabona futhi ukuthi lingemuva kakhulu nxa uliqathanisa leminyaka eselikhona emhlabeni. Idolobho linje ubekufanele ukuthi ngabe kakusaswelekali manzi, ngabe kakulazindlu ezingelamagetsi, ngabe yonke into kugcwele imisebenzi lempilo enhle kodwa kakulalutho. Ngakho ke kuselo msebenzi omkhulu ukuthi kuguqulwe isimo sonaloso idolobho lakoBulawayo lihambisane leminyaka yalo.
Omunye wezakhamuzi zakuleli umnumzana Mike Ndiweni uthi uhulumende kumele aqakathekise ukuthuthukisa uBulawayo.
Kuningi kumele kwenziwe ke esikhangelele ukuthi ke kuguqulwe idorobho litshengisele ukuthi idorobho eselikhulile nje leBulawayo lapha khaya kanti kumile kuthensi akulanto entsha eyakhiwayo. Idolobho eliyabe linjani lingaguqukiyo kutshengisela ukuthi uhulumende kangaqakathekisi ukuthi athuthukise indawo yakoBulawayo.
Omunye wabasakhulayo unkosazana Amanda Chuma uthi ubengazi ukuthi lamuhla uBulawayo ufikisa iminyaka edlula elikhulu.
Mina bengakwazi ukuthi namuhla i-birthday kaBulawayo. Ngibona ngani kufanele ukuthi langaleli liqakathekiswe umuntu wakoBulawayo alithakazelele leli langa. And lokhu ungasinceda even lathi ukuthi sonke sisebenze sindawonye ukuze sithuthukise uBulawayo wethu. Akhona ukuthi maybe siphe umlando wonke kuhulumende ukuthi asenzele zonke izinto.
Unkosikazi Sikhululekile Moyo ongukhansila wakoBulawayo uthi idolobho leli lokhe likhula lisiya phambili.
Thina njengoBulawayo esikunanzelelayo uBulawayo uyaqhubeka uyakhula amalokishi amatsha lokhu ekhule siya phambili. Siyananzelela ukuthi uBulawayo loba elohlupho lwamanzi sibe lentuthuko yokuthi si-upgrade-le ama-water works ethu okutshengisela ukuthi loba i-drought le ingadlula uBulawayo sethe wathola izulu. uBulawayo uyaqhubeka esebenza kahle ngoba siyabe silungiselele.
Isikhulumi sekhansili yakoBulawayo Lawayo unkosikazi Nesisa Mpofu uthi usuku lolu luqakathekile kakhulu edolobheni lakoBulawayo.
Namhla yilanga elikhulu eliqakathekile kakhulu udolobho lakoBulawayo lezakhamiza kaBulawayo. Yilanga lapho sihalalisela khona uBulawayo yenelisa iminyaka eyi-126. Sukusela leso sikhathi kuze kufike lamuhla idolobho likhulile. Siyabona lathi nxa sihamba ukuthi amalokishi akhula, industry, commerce, idolobho elilama-services ayenza kube lula ukuthi uhlale kuBulawayo kumbe uyenze umsebenzi wakho kuBulawayo.
Izakhamuzi zakoBulawayo seziphe ingqobe kubaphathi bedolobho leli kanye lakuhulumende ukuba baqinise umsebenzi lenhlelo zokuthuthukisa leli dolobho. Lezi nhlelo kumele zigoqele ukulungisisa udubo lokutholakala kwamanzi oluyilo oluhamba phambili, ugetsi lokunye okulakho ukukhanga amakhampani amakhulu ukuzosungula ibhizimusi kilo. Eminyakeni edluleyo, leli dolobho libone amakhampani amadala amakhulu evala esiyasungula kwamanye amadolobho ikakhulu eHarare ngenxa yenhlupho zonezo ezigoqela amanzi. Lanxa kunjalo, umasipala waleli dolobho uthi kukhona okunye okuthuthukisiweyo okunjengamadamu amanzi. Ukuthuthuka kwalokhu kuzavela lapho izulu lingana ngoba wonke umuntu ezenelisa ukuthola amanzi okwakhathesi lokhu ngeke kuvele ngenxa yokungani kuhle kwezulu. Ngimele iStudio 7 yikoBulawayo, ngingubathabile Masuku.
Le iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi athi 909 medium wave, 4930, 7270, laku 9885 kHz ku shortwave. Ekuseni kusukusela ngo 6 kusiya ngo 7. Kuthi ke ntambama kusukusela ngo 7 kusiya ngo 9 PM sitholakala ku 909 medium wave la ku 4930 6040 la ku 15460 kHz ku short wave.
Endabeni eziphathelane lamanye amazwe, uhulumende weZimbabwe ubize umeli weMelika kulelo lizwe uAmbassador Brian Nichols ukuba azochasisa ngokukhulunywe ngesinye sesiphathamandla sikahulumende welizwe lakhe esithe eleZimbabwe ngelinye lamazwe angenela kudlakela lokutshengisela oluqhamuke kweleMelika ngemva kokubulawa konsundu uGeorge Floyd lipholisa elimhlophe. UPraxedis Jeremiah usethulela lolu daba.
UMnumzana Robert O'Brien, umcebisi kamongameli Donald Trump weleMelika, utshele abezindaba ukubana eleZimbabwe kanye leChina, Russia leIran ngamanye amazwe angenela edonga ukuthula kweleMelika ngokutshotshozela ukutshengisela ukuxhasana ngemihlobo. Umphathintambo wezobudlelwano beZimbabwe lamanye amazwe omhlaba, uDr. Sibusiso Moyo, ugcizelele umbiko othi uNichols ubiziwe emahofisini akhe bemtshela ukubana eleZimbabwe liyalandela ngokupheleleyo iziqondiso zenhlanganiso yomanyano wamazwe omhlaba eze-United Nations Charter zokulaya amalunga ukubana ahloniphe ukuzinza lombuso okhululekileyo wamanye amazwe angamalunga. Ephendula ebuzweni ngokubizwa kwakhe ehofisini kaMoyo, uAmbassador Nichols wethule owakhe umbiko ethi kuyadida ingqondo ukuthi bephakathi kobunzima obubhekane lelizwe lakhe obugxela ukumelana le-coronavirus, ukonakala kwesimo somnotho okwenzakala laseZimbabwe lodlakela oluqhamuke ngemva kokuba kubuliwe onsundu lipholisa elimhlophe kweleMelika ubiziwe ukuzochasisa ngalokhu. Ukuthi kulokuthi uhulumende weZimbabwe achone edlalisa isikhathi ngalokhu, kumele aqakathekise ukwephulwa kwelungelo elizweni labamabandla aphikisayo abalondoloza amalungelo abantu kunye lezehlakalo zokuthunjwa lokuhlukunyezwa kwabesifazane abasakhulayo be-MDC, uNkosazana Johanna Mamombe labanye bakhe kanye labathunjwayo banyamalala eminyakeni edluleyo abanjengo-Itai Dzamara. Umabhalane omkhulu wogatsha lwezokwethulwa kwemibiko, uMnumzana Nicky Mangwana, laye uthi eleZimbabwe kaliziboni lingelinye lamazwe ayizitha zeMelika.
Kunjalo nje uGibbs Dube weStudio 7 uxoxe lesinye sizalwane seZimbabwe esesihlala eMelika, uNkosazana Busi Dube, esipha umbono wakhe.
Ye ukhanya into le yinto vele ejayele ukwenzakala. Okwakathi sokumehluko yokuthi lokhu kubonakala kuvidiyo, kodwa khona ngokwakho abantu bavele baliqhuba ngoba into ehlala isenzakala ukuthi amapholisa wona vele ayanqindezela njalo ayadlwangulula abantu abamnyama ikakhulu abesilisa. So into le vele kade kuliqhubu, so umuntu wonke uzondile. Okwakathesi sibafake i-curfew ukuthi ngo-8 PM yonke into wonke umuntu kahambi kuze kube ngo-6 AM kodwa ngenxa yequbu elilabantu wonke umuntu lokhu eyagcwala emgwaqweni ngesikhathi sona leso kumele ukuthi ngabantu basezindlini. So into le yinto evele yikho isilumathe yabamba iMelika yonke ikatisele lapha eMinneapolis, bebanga nje into encane yokuthi imali kade ithwele nana isiyo kahle, abantu bathe kathi kungasilo cala lokuthi ngawe yabulala umuntu lwanaleli.
So singathi khonokho-ke sokuvezani nxa wena ukhangela
ngesikhiya bathi i-racism, because okuvezayo ukuthi loba sokule babuya laba abantu abamnyama babaletha lapha 400 zabo. Okuthiyeneyo ukuthi kathesi sokubathi yi-civilization, kodwa umuntu omnyama lokho ekhanya engumuntu ongaphansi komuntu omhlophe kuleli lizwe. Yombono wami nangombono obonakala ngabanye bonke laba abakhankasayo. Okuphambanisekayo ukuthi sokubulala izinto, sebebulala ama-building, amashopu, belutha, kodwa umkhankaso wona awukho ngoba bayithi freedom of assembly and freedom of speech.
Ye, akutho-ke maduma ukuthi pho konke lokhu kuyanga.
Lokhu kuzaqhubeka, sokuzaqhubeka kuze kuvalele lawa amanye amapholisa amathathu ayehamba laye lo ayebulala uZanu George Floyd.
abantu sebeyokhankasela ukuthi labo ukuthi kuzokuthwela sokule justice abavalele, and lokho abantu bakhankasela ukuthi kube yi-example ukuthi umuntu omnyama laye ngumuntu.
Khonapho abantu benzani khona manje nxa ungasitshela ngamakutshana?
Okwakhathesi abantu bayakhankasa, mina ngithi bayakhankasa, bayakhankasa ngokuthula, akula zinto ezibulawayo ngoba kathesi kule National Guard ejoyine i-city yonke, egcwele iMinneapolis yonke, amasosha asefakiwe namapholisa basebenzisana ukuthi abantu bengakhankasi ngokudlwangulula nangokubhidliza amadebiti. Kodwa abantu bathi bona basoze bephumule kuzokubanjelwa labana abathathu bebayivalele ngoba labo babevukile kusenzakala into le yembe yenzakala uGeorge Floyd.
Ye, sizonjalo-ke ilizwe leMelika lapha-ke lisithi ilizwe leZimbabwe ngani liphakathi kwalawo ahlokozayo ukuthi abantu bebasele uhulumende. Bakhuluma ngeRussia, bakhuluma ngeChina, eZimbabwe le-Iran ukuthi laba yibo abantu abangani baphehla udubo la. Kambe ngabe kunjalo?
Ngombono wami angeke ngakhomenta ngoba angikawuboni ukuthi amaZimbabwenzi babaphehlayo khona. Kodwa ngabe kuyiqiniso angeke ngakhuluma kwakathesi udi kumba isiko.
Lo unkosazana Busi Dube isizalwane seZimbabwe esihlala eMelika obesipha umbono wakhe ngodlakela osoluqhamuke eMelika lokutshengisela abantu bekhonona ngokubulawa kukamnumzana George Floyd onsundu lipholisa elimhlophe. Le yi-Studio 7 yesakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Ku-Live Talk lamhlanje siqhubeka sikhangela umonakalo osudalwe ligcikwane le-coronavirus, kodwa likhumbule izihlobo ngenxa yodubo lwe-coronavirus asenelisi ukulinxusa ukuthi lingene kulolu hlelo ngocingo njengensukwini. Abenhlanganiso elwela amalungelo abaphila legcikwane eZimbabwe HIV AIDS Activist Union Community Trust bathi bakhathazekile ngesimo sezomnotho elizweni besithi iningi lamalunga liyehluleka ukuthola amaphilisi ngenxa yokuswela imali yokuhlawulela indleko yesibhedlela. Iningi kungabayanga njalo bephila ngokuthengisa khona okusamisiwe ngalesi sikhathi sokuvalwa kwelizwe nge-COVID-19 i-lockdown. UMavis Gama usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Izibhedlela eziningi elizweni zibikwa sezikade zaqala ukuhlawulisa imali yokuthola usizo kizo esukela kumadola angamashumi amathathu kusiya kwamane. Unkosikazi Mebu Tsikai ophila legciwane ohlala kumrewa ulandisa ngodubo asebhekane lalo.
So nge-lockdown le asenelisi ukuthi sidinge leyo mali ukuthi selatshwa kumbe sethathe imithi yethu. Njalo ma uvela khatshana ngaba kunanzeleli loku ukuthi ugada emalini kumbe uzobuyela ngani, bona abakufunayo i-hot Arctic years ekudindiseni amakadi. So sesicela kakhulu uncedo ukuthi nxa singaphathiswa basizwisise lathi ukuthi khona impilo esiphila layo kathesi nge-COVID ekhona asingeke sanelisa ukuthi singaphumi phandle. Njalo sithola imali yokuthi sizolatshwa every after 2 months.
Uyakhalaza kuhulumende unkosikazi Tsikai ukuba ngabe uyangenela batholiswe usizo lwesiphangiphangi bengaze babuyela muva kwezokunatha amaphilisi.
Bangakwazi ukuthi basiphi isupply eyenelisa ukuthi senelisa ukuthi khona sidinge futhi enye imali enjenge-40 RTGs ngoba endlini ngabe ngifuna imali yokudla esibhedleleni after 2 months bafuna i-40 RTGs. I-transport iyabe ifunakala kumbe ngilo mntwana futhi oyabe emele ukuthi ethathe i-supply yakhe after 2 months lezo. Silodubo kakhulu lapha kabasiphathi kahle kumbe ukusizwisisa ukuthi sikuphi. So siyabe sicela lathi ukuthi sincedise ukuthi singaphila njani njengabantu abaphila bephansi kwe HIV and AIDS.
Umkhokeli weJawu sithi umnumzana Stanley Takaona laye upha umbono wakhe.
We've got a client with HIV positive and I've been also assisting as a community.
Ngikhuluma nje silomunye wethu ophila legciwane njalo uleminyaka engamachumi ayisikhombisa lanye yokuzalwa. Bengimsiza lana ukuthi anelise kuya esibhedlela njengelinye lamalunga enhlanganisweni yethu. Lokho ngiyenze kusukela mhla ka 29. Ubengahlawuli sonke isikhathi lomuntu lapho ethe waya esibhedlela njengomuntu osekhulile. Sekulenkinga manje kule ndawo. Ubengafanelanga ahlawule leyo mali umuntu omdala.
So I think there is an issue at the facility because this person should have enjoyed these rights.
Umnumzana Owen Mthembu, isakhamuzi seHarare, uthi osekusenzakala kulabo abaphila legciwane kuyingozi enkulu.
Lento esisenzakala iyamangalisa. Ukuthi umuntu sekumele abhadale 80 bond. Loba leyo 40 bond abathi sebehlise ngayo izavela phi? Abantu bebengasebenzi, njalo abasebenzi. And abanye babo imisebenzi ayisezi ukuba khona futhi. And abanye thina siphila ngokuthengisa. Lokho sesivalelwe ukuthi singasakwenzi. Senza nzima nje ezindlini. Pho sizaphila njani?
Umthembu uqhubeka ethi lokhu kuzobuyisela muva imizamo yokulwisana legciwane lengculaza elizweni okungumsebenzi okade uphethwe kuhle liminyaka yonke le.
Emaphandleni khona vele akulalutho, izulu alinanga, ukuthi umuntu awuzagijima-gijima kuze kube kangaki edinga leyo mali ukuthi ebhadale leyo 40 bond. Into ebeyingabhadalelwa isikhathi sonke. Hayi, ugovernment lo sibili uyamangalisa.
Udokotela omkhulu esibhedlela seMrewa, u-District Medical Officer, uDr. Reginald Gwisayi, uthi baphakathi kokuluhluzisisa lolu daba kuthi umqondisi wohlangothi lweziphathelene lokusabalala kwegciwane lengculaza kanye lomkhuhlane we-TB elizweni phansi kogatsha lwezempilakahle, uDr. Owen Mgurungi, yena akathandanga ukupha umbono wakhe kulolu daba. Babikwa befika phose isigidi lengxenye abaphila legciwane elizweni, 1.4 million abatholiswa imithi ezibhedlela ezichiyeneyo osekusize ukuthini inengi labo lanelise ukuphila okwesikhathi eside. Kodwa abalwela ilungelo labaphila legciwane bathi isimo salaba bantu abakiso sizokwenza babuyele emuva ekunatheni imithi yabo kube yinkinga kulizwe lohulumende. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingumevis Gama.
Kwezemidlalo, abalandeli beqembu lenguqu eleHighlanders bathi kabathengiselwe impahla elophawu leqembu leli ukuze iqembu liqhubeke libuthanisa lokuthola imali yokubhadalela indleko zomsebenzi loba kungela mdlalo ngalesi sikhathi ilizwe lifaliwe ngenxa yokuqhamuka kwe-COVID-19. Intatheli izindaba yezemidlalo uJoseph Njanji usipha lolu daba ngugcweleyo.
Iqembu leHighlanders lisenkingeni yokufulathelwa ngabakade belisekela ngemali yokuholisa abadlali labaqeqetshi abenkampani ye-Net One. Lokhu kutshe iqembu leli lisesikhaleni ngoba lingenelisile ukuthola imali ivela kubalandeli bebhadala ukuzongena enkundleni njengoba imidlalo imiswe ngomkhuhlane we-COVID-19. Umlandeli weqembu leHighlanders ohlala elizweni le-South Africa, umncedisi Siziba, uthi udaniswa yikuba leli qembu selihamba licela usizo lona lilethuba lokuzenzela imali ngokuthengisa impahla elophawu lweqembu.
Ngibe lokudana mfundo okunye okuyi-article kodwa benkosi ukuthi kambe shuwa ithimizwe lonke yese ihamba icela izimali kodwa khonaphana kusukule ndawo enjengeclubhouse ongafakwa ama-t-shirts, kufakwa amakepesi, kudayiswa utshwala, kube le proper showroom uthi odlulayo angena akwazi ukuthi athenge le t-shirt yakhe njengomuntu othanda ithimizwe lonke iyayilinda. Kodwa maso ngendlela okwenzakala ngayo bantu, hayi ukucela akwazi kwasiza muntu bantu, kodwa indoda amele izicabanyele layo.
Intatheli izindaba ezemidlalo uNish Mgogwarila uvumelani loSiziba esithi ngabalandeli leli qembu elilabo akumelanga ngabe liyahawula.
Yalinda zinto emele yenze ukuthi ibe labantu abale business mind ababona ukuthi ha ibhola lezinsuku silibhizimusi begijimise iHighlanders ibe ibhizimusi, bengachazwa ngokuthi balabalandeli abaningi kodwa bechaze ukuthi bathola inzuzo ngabalandeli abaningi. Kuningi abangakwenza. Kokuqala abangakwenza yikuba labantu othanga ama-members abe bekhipha abangakukhipha ngenyanga ukwenzela ukuthi beqinise ukuba ngama-members wabo. Okwesibili, iqembu leli liyakwanisa ukuba ngalabantu esingabathi ngama-partners amankampani amaningi angafuna ukuthi bezo-advertiser ngesilungu kodwa ibona labo bebanika okunye.
Isikhulumeli seqembu le-Islanders uRonald Moyo uthi impahla yelophawu lweqembu ikhona elizweni leChina, njalo inhlelo zokuletha leyo mpahla ziphazamiswe ukuqhamuka komkhuhlane we-COVID-19. Emalangeni iqembu le-Islanders liphiwe imali kanye lenyama ngomela indawo yensiza yedale lephalamende uFarai Tarovinga. Njalo umgcini sihlalo waleli qembu uKenneth Mhlophe uthe lesi sipho siphathise kakhulu ngoba kulezi nsuku bengela ndlela yokuthola imali. Ngimele Studio 7 ngoBulawayo nginguJoseph Njanjini.
Singakalugqibi uhlelo lwethu lwanamhlanje, wothi sikhangele ebesilazo. Kwabahlolwe izolo kulabane abengezelele inani lasebetholakale belegcikwane le-COVID-19 eZimbabwe, laya kwabalikhulu lamachumi phose athobami nwembili i-178. Emhlabeni jikelele sebeyizigidi ezedlula eziyisithupha. Hayi-ke silugqiba lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje, olivalelisayo ngusithandekile Mhlanga.